This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 17 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Ndini wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhengo dzeMDC Renewal Team 21 dzinodzingwa mudare reHouse of Assembly pamwe nemudare reSenate.
Chikoro cheUniversity of Zimbabwe chinovharwa zvichitevera kuratidzira kwaitwa pachikoro ichi nevadzidzi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa oita urongwa nehurumende yenyika iyi kuitira kuti vakanyimwa mapepa pasi pechirongwa cheZimbabwe Dispensation Program vasadzimwe munyika iyi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare reparamende nhasi radzinga nhengo 21 kubva kumatare eSenate neNational Assembly zvichitevera kudzingwa kwadzo mubato reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai gore rapera. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nhengo ina dzadzingwa kubva kuSenate, kozoti 11 dzadzingwa kubva kuNational Assembly. Aka ndeke kutanga dare iri richidzinga nhengo dzakawanda kudai kubva pakawana Zimbabwe risununguko muna 1980. Kudzingwa kwenhengo idzi dzeMDC Renewal kunotevera tsamba yakanyorwa kudare iri nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora masvondo maviri apfuura vachizivisa dare iri kuti nhengo idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato ravo muparamende. Vachitura mutongo wavo pamusoro penyaya iyi mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vati nhengo idzi dzadzingwa pachitevedzwa chikamu chebumbiro remutemo chinoti munhu anomira kuva nhengo yedare iri kana achinge abuda kana kumiswa kuve nhengo yebato raimirira apo akasarudzwa kupinda mudare iri. Vanoti apo vakambonzi vape mutongo panyaya iyi gore rapfuura havana kukwanisa kuita izvi sezvo paive nemakakatanwa ekuti ndiani aitungamirira MDCT, asi vati parizvi zvino zvave pachena sezvo nyaya dzaive kumatare dzakabviswa uye chikwata chenhengo dzadzingwa nhasi chisina kumisa musangano weMDC wekusarudza vatungamiriri wakaitwa muna zvitagore rapera uyo wakatora danho rekuvadzinga mubato iri. Vatiwo chikwata ichi hachina kupikisa zvakabuda musangano uyu vakati pasina izvi vaona zvakakodzera kuti vadzinge nhengo idzi mudare iri. Vati vachazivisa mutungamiri wenyika pamwe nevekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti pagoitwa sarudzo mumatunhu ese aya. Vadzingwa vanosanganisira vatendai Biti Harare East vaWilliams Madzimure Kambuzuma amai Lucia Mativenga Kwadzana vaPaul Madzore Glenview vaSolomon Madzore Dzivaresekwa vaVekutemba Nyati Mpopo Mapelandava vaRegimoyo Luveve vaAlbert Mhlanga Pumula vaMoses Manyenga vana Highfield West vaSamuel Sipepa Ngomolo Bengula amai Roslyn Ngomo Cholocho North vaSettlement Chikwinya Mbizo vaGordon Moyo Makokova vaArnold Tsunga vekudanga mvura amai Evelyn Masaiti Judith Mushavaje naamai Gladys Mate avo vaimirira Harare Masvingo Nevulawayo pasi peproportional representation. Vadzingwa kuSenate ndaamai Rorana Muchiwa vaimirira Chikomo amai Sekai Holland vaimirira Chizhanje vaWachisvanda vekumatebeleland South navaPatrick Chitaka vekumanikaland. Vachitaura nevatori venhau mushure mekudzingwa kwavo muparamende vaSolomon Madzore vati vanotambira mutongo watarwa navamudhenda pari zvino asi vakati bato ravo richatora matanho.
Isu maonera atinozviita hatidi kuti tigoti isusu vamudhenda vakanganisa kana kutoti vamudhenda vapotsa. Tiri kuti isusu vaita maonero azviri kubuda zvichiita, asi isu tichitungamirirwa nemurau kana kuti mutemo wenyika inei hatina kumbobvira takasiza kana takamira kuita nhengo dzeMDCT. In fact, you would want to know kuti iye Morgan Tsvangirai pachake naye Douglas Monzora are no longer even ordinary card carrying members zemusangano.
Amai Muchiwa vati vanotambira zvaturwa nedare reparamende asi vakati dambudziko rapinda mubato reMDCT rinofanira kugadziriswa.
Nezvaitika nhasi aiwa ipolitics dziri kutambwa idzi. Inyaya yechihure futi iri kuitika mukati macho. Saka hatinei nazvo izvozvo tinogadzirisa. Zvekuti vanhu vegamatoks vapindira kunyaya dzeMDC, we know that kuti vari kushandana namujuru sei ana mutasa vadzingwa chichi, we know kwese kwavari kuenda. So I have no problem nazvo. Tichagadzirisana separate.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati kunyange hazvo MDCT yakati haisi kuzopinda mabyelections. Vanoona bato richikwikwidza zvikuru sei matunhu adzingwa vanhu nhasi sezvo mazhinji acho ari munzvimbo dzarinotsigiro rwakanyanya.
Pane vamwe vakuru vakakundikana kupinda muparamendi vaakutoonawo semukana wekuti vapinde. Saka takatarisana neizvozvo zvokuti MDCT inogona kuti taura ichiyoita chinhu vachapinda.
Kusvika pari zvino pave nenhengo dzeparamende 23 dzadzingwa mushure mekunge ZANU-PF yadzingawo vaDidmas Mutasa navatemba Muliswa mwedzi wapfuura. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Chris Gande weStudio 7 abata mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume kuti tinzwe pamire chikwata chavo.
Hazvitinyanyi kutishamisa nokuti vanhu vazhinji muno muZimbabwe vari kudzingwa mabasa nekutodzingwa munyika macho nevanhu veZANU-PF vasingadi kuti vanhu vagarike zvakanaka. Pika varesha mutemo, varesha mafacts, but kudzingwa is something chatiri kushare neruzhinji reZimbabwe tichidzingwa nehurumende yeujanuriri yeZANU-PF. Saka tichakwikwidza kumatare, tichakwikwidza nekwese kwatinogona nako kuti tirivese decision yaitwa na spika yeujanyiriri yakaipa zvikuru kwazvo.
Asi mutemo unoti kana wabuda mubato rawakasarudzwa uri mu unobva watotorera chigaro cheparliament, munoti chine nyaya iyi?
Hakuna mutemo unotaura izvozvo. Mutemo unotaura iwo kuti kana munhu akachinja pati, hapana munhu achinja pati. Isusu takataura isusu kuti tichange tichida kubatana nevamwe kuti tibvise hurumende yeujanyiriri yava Mugabe. Tichange tichida kuti tishande pamwe chete nekoyoshi nevekupi nekupi kwakadaro. Zvakafana nemunhu anoti mangwana ndichada kuroora, obva atonzi saka chibva pano pamusha nekuti mangwana wati unoda kuroora, kana kuti takutokudivosa nekuti wati mangwana uchada kuroora. Manje manje vamwe ivava vari kutidzinga mangwana nemi vemapepanhau muchange mava kutibvunza kuti nai varume dai mashanda pamwepo, nai varume dai mabetsere na kudzinga hurumende yeujanyiriri yeZANU-PF.
Mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vachitaura muHarare na Chris Gande weStudio 7.
Tabatawo mutauriri weMDCT vaObed Gutu kuti tinzwe kuti sezvo zvavanga vachida zvabudirira zvinobatsirei munyaya dzekurwisa ZANU-PF uye vanoona sei zvaturwa navamudenda.
Hatisi kupa ZANU-PF masisi. Zvatiri kuita tiri kuti isu tiri pati inoda kutedzera constitutionalism. Varume nevakadzi ava vanosvika ivo 21 chete havasisiri nhengo dzeMDCT inotungamirirwa navatangirai. Saka tiri kuti mutemo wenyika section 121 subsection 1 subparagraph K yebumbiro romutemo weZimbabwe inoti iyo kana member of parliament asisiri memba webato rakamupinza muparliament, siti rake rinonziro rava vacant. Saka ndinopa kutenda kuna vamudenda, ndinopa kutenda kuna mai madzongwe kuti vazotihwisisa chichemo chedu chokuti varume nevakadzi ava vari 21 havasisiri vedu, vakapanduka vava nepati yavo.
Asika vamwewo vari kuti izvi zviri kudzorera chimurenga kumashure, nyaya yekuti munoti vamanga muchikwanisa kuti mushande navo vadzingwe.
Kwete, chimurenga chava kutoenda kumberi, kumberi chaiko chaiko, kumberi kwekumberi. Nokuti zvatiri kuita apa tiri kuti hatimbozofa takadzora tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso. Tiri kuti takashata takashata, hatina basa kuti chaitwa naningi. Saka tiri kuti izvo zvatinoita ndezvokuti masita awa haasi kuzopiwa kuZANU-PF kungonzi oi T ticharamba tichiti masiti evanhu vakavhotera MDC tichama protector asi zvava kubato MDC rinonziro National Council kuti richigara pasi chimbi chimbi kuti roona kuti varume madzimai zvataita riko yabudirira toita sei panyaya resolution iya topusha zvakadii kuti mareform aitwe.
Mutariri weMDC TV Obed Gutu vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe nhasi chambovharwa zvichitevera kuratidzira kwevarairidzi, vadzidzisi, vadzidzi nevamwe vashandi. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga akandawo hutsi hunokachidza achimanikidza vadzidzi kuti vabve pachikoro ichi sezvo vanga vapiwa maawa mashoma kusvika nenguva dza3 dzemasikati kuti vabve paunivhesiti apa. Mukuru weUniversity of Zimbabwe Valev Nyagura vanonzi vaita tsoka ndibereke vachitiza mushure mokunge vadzidzi vanga voda kuvaita kanyama kanyama.
Tsamba yanyorwa nemunyoro wepaunivhesiti inoti chikoro ichi chichavhurwa nemusi wa24 svondo rinouya. Zvino zvinonzi zvakaitawo manyamamire nerongo paMidland State University kuGweru neNational University of Science and Technology kuBulawayo. Hurumende iri kutatarika kubhadhara vashandi mari nekuda kwekuderera kwemitero sezvo makambani akawanda ari kuvharwa. Mukuziya nyaya ipaUniversity of Zimbabwe tabata mukuru wesangano revadzidzi reZinasu vaGilbert Mutubuki kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
PaUniversity of Zimbabwe nhasi taita nyonga nyonga, hatingatiriwo kuratidzira kwaitwa nevadzidzi nekuti vari kushayiwa zvidzidzo zvavo nokuti vanovadzidzisanawo malecturers ari pastrike nekuti hana kupuwa bhonasi ravo ranovhemba nemasalaries avo from December up to date. Vana kuwana masalaries avo, saka mastudents haasi kuwana malecturers uku akabhadhara maschool fees ende futi mastudents ashayiwa chikafu nokuti vanovabikira vari pastrike. Saka mastudents anogara pachikoro anowana chikafu chemurezi achishaya nhasi. Saka izvezvi hakuna lunch, hakuna breakfast nezuva vanaudya sapa. Saka mastudents aona kuti regaitidi demonstrate rechancellor of all universities and the vice chancellor.
Tiri kunzwa kuti pazoya mapurisa zvanga zvafamba sei?
Mapurisa auya vachindi vaona kuti mastudents awanda vakadana mapurisa, pakauya matengazi nemarayot polisi. But marayot polisi pokutanga anga achitya kuataka mastudents, but izvezvi vakavakachikanda matengazi because university iri kuda kuvhara na3 saka theyare chasing away, vari kudzinga mastudents muchikoro nokuti vada kuti pagare pasina munhu nokuti vanhu vakaramba varipo. Panozopedzera pakuita kuputswa kwemapropertis. Saka ichozvino vari kukanda matagazi vachidzinga mastudents.
Saka mungaziva kuti chikoro chichavhurwa riini? Pane zvamamboudzwa here nevakuru veyunivhesiti?
Vakuru veyunivhesiti hapana zvavataura. Vatova infekti vakuru veyunivhesiti vatanga kuratidzira vana vechikoro sechantura neprofesor Leva Nyagura vatotiza pachikoro nokuti mastudents angada kutopwanya muta yavo.
Mutungamiri weZinasu vaGilbert Mutubuki vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vemuIsrael vari kuvhota nhasi musarudzo iri kutarisirwa nemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu kuti vakunde. Vakakunda vanenge vopinda mutemo yeChina vachitonga. Ongororo yakaitwa sarudzo dzisati dzaitwa yakaratidza kuti bato rava Netanyahu reLikud raive mumashure nezvigaro zvishoma kubva kubato reZionist Union iro riri kutungamirwa navaIsaac Herzog. Vari kutevera sarudzo idzi vanoti dzakanangana nekuda kuburitsa pachena kuti vaNetanyahu vachiri kudiwa here nevanhu vemuIsrael.
Mukuru anoona nezveurongwa hwenuclear muIran anoti vakuru vakuru venyika iyi vasvika pakuwirirana neAmerica muzvinhu zvakawanda muhurukuro dziri kuitirwa muSwitzerland pamusoro peurongwa hweIran hwenuclear uye Ali Akbar Saleh vari kutungamira urongwa uhu vaudza television yemuIran vakati pachiine chinhu chimwe chete chisati chawiriranwa icho nhumwa dzichaedza kugadzirisa nhasi vati vakawirirana pachinhu ichi mativi ose anenge owirirana pane zvose zviri munhaurirano asi havana kuda kutaura kuti chii chaizvo chavasati vawirirana
Vakuru vakuru mukameruni vari kuramba kuti mutungamiri wenyika iyi vaPaul Biya avo vava nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vari kurwara zvakaipisisa. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaAisa Chiroma Bakari vaudza vatori venhau nhasi kuti vaBiya avo vari kunze kwenyika kubva musi wa3 kurume vari kushanya zvavo kuEurope kwete kunotsvaga kurapwa muGeneva sekuburitswa kuri kuitwa dzimwe nyaya.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Nyaya dzekuvharwa kwemakambani dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera uwandu hwevanhu vasina mabasa munyika. Izvo zvinonzi zvave kuita kuti veruzhinji vararame nekutengesa chero chinobatika. Mazuva apera, hurumende yakazivisa kuti inogona kuvharisa kambani yenharembozha yeTelecel Zimbabwe ichiti kambani iyi iri kushanda isina rezinesi.
Kana danho iri rikabudirira, izvi zvinenge zvoreva kuti vashandi vanodarika chiuru vanenge vorasikirwa zvakare nemabasa. Mamwe makambani akawanda anosanganisira Ezim Papers iyo inodhinda mapepanhau ehurumende anonzi ari mushishi yekumisawo vashandi basa. Masvondo maviri apfuura, kanzuro yechitungwiza yakazivisawo kuti ine urongwa hwekumisa vashandi vanodarika mazana matatu mabasa nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi.
Kubva kutanga kwegore rino, mabhanga akawanda akaputsika uye vashandi vanodarika chiuru vakarasikirwawo nemabasa. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti izvi zvinoreva kuti vose vanhu vari kurasikirwa nemabasa ava vanenge vopinda mukuita mabasa ekuzviriritira umo mazara nechekare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzevashandi uye vachitungamira sangano reConcerned Affiliates of the ZCTU Valav Momatombo pamwe nemukuru wesangano revashandi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaJohn Mufukare. Tatanga nekubvunza vaMatombo kuti vanoti kudii nekuramba vanhu vacharasikirwa nemabasa makambani achivhara.
Icho ichokwadi kuti vanhu vari kurasikirwa nemabasa vazhinji kwazvo kubvira gore rapera. Ndinofunga even nesurvey yakambobuda yamaemployers iri kurakidzawo zvimwe chete izvozvo. Kochiuya kuti kubuda kwaakuitika kwemabasa uku kuri pachokwadi, haisiri nguva yeyatingati kuda tingapomera nemhosva pakati pedu isu namaemployer, nokuti apa pane a bigger problem. Saka vanhu vakatovanda vatobuda mabasa pagore rino neratio yacho than any other time.
Vamufukare, nyaya yekuvharwa kwemakambani nekurasikirwa kwevanhu nemabasa iyi zvii zviri kukonzera kuti dambudziko iri rambe richikura?
Ndinoona kuti Dr. Mangunjira vekuReserve Bank na Finance Minister Honorable Chinamata vanenge vanyatsozvibata manje kuti hazvigoni kuti tirambe tichingokwidza mitengo yezvinhu zvedu tigoita business redu rinongorarama rakadaro. Nokuti zvinozoitika manje ndezvekuti zvinhu zvedu zviya zvinozopazadzodhurisa zvokuti zvinhu zvinogadzirwa kune dzimwe nyika ndo zvachichipa. Vanhu vedu vacho manje vakuchitenga zviya zvinobva kune dzimwe nyika, makambani edu aakuvhara. Saka pachidimbu tiri kuvhara nokuti hatisi competitive, hatikwanisi kugadzira zvunhu nemari inogadzirwa nayo nevedzimwe nyika.
VaMatombo, danho rakakurudzirwa iroro mungaona zvichikwanisa here kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika?
Hatisi kuda kutarisa udzamu hwenyaya yemuZimbabwe, nokuti munoziva kana uchigara pamusoro pegomo pane temperature inenge iri 15 degrees wochitaurira munhu ari muvhali pane temperature iri 42 kuti muvhali hamusi kunyatsopisa chaizvo izvo ndinoona kuti handiye munhu akakodzera kutaura izvozvo hurumende yakatoti toda kuderedza fuel mwedzi wapera after 2 days zvikandinga zvidzoke pakare anoita kuti zviderere mitengo iderere ndiani wamufukari wari kuti mitengo yaderera ndiwo vari pazvinhu ndiwo vari pamaemployers ndiwo vane kodzero yokuti maemployers vogosangana votaurirana kuti imiwoye mitengo yedu iyi nekuti zvechokwadi mitengo iri munomu inotonyadzisa nhasi ndatomboenda kuti nditengewo pizza ndinzwe pizza iri kuita $12 handizivi kuti kuamerica inoita mari ipizza so mitengo iri muno iri munomu haisati yamboonekwa nevamwe vanhu so taita problem pano wajonga
vamufukare mhinduro apo
ndinobvumirana chaizvo navamatombo nezvavari kutaura the point is environment yedu yakakwiririsa zvinhu for example kana munhu uchida one room kuhighfield unobhadhara $70 pamwedzi kana uchida one room kulusaka unobhadhara $10 pamwedzi saka ndo zvinhu zviri kuita kuti tiite a high cost of production country now vamatombo vari right stereot kuti izvo hazvizvi zvokuti mushandi naemployer vave vanomarana about it because environment yedu why is it kuti marendals emuHarare ari 7 times marendals ekulusaka
vamatombo izvi zvamungakurudzira kuti zvinge zvichiitwa kugadzirisa dambudziko iri
problem iripo ndeyekuti hapana anoimplementa chinhu chekutanga chinodikanwa kuitika ndechekubvisa inonzi risiki yenyika kuti iite ikonomi but anoita ndiani nekuti pano hurumende inoda kuita yega
vamufukare zvii zvamungakurudzirawo kuti zviitwe
chinonetsa pakandiri risk factor apa ndechekuti politics dzedu dzaiko zvino hadzisi kuwirirana nekandiri risk factor semaonerwa yakaitwa in 2001
avanga vari mukuru weemployers confederation of zimbabwe kana kuti mcos vajoin mufukare manzwawo zvakare kubva kumutungamiri weconcerned affiliates of the zctu valavimo matombo
hurumende yesouth africa nhasi yazivisa kuti pazvizvarwa zvezimbabwe zvaakanyorera kuwana mapepa eZimbabwe Special Dispensation Permits zvinosvika zviuru makumi masere nezvitatu vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana havana kupiwa mapepa kunyange hazvo hurumende iyi isati yapedza kuapenengura gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vamalusi gigava nhasi vaudza vatori venhau kuti vasina kupiwa mapepa vachadzoserwa kumusha sangano rezimbabwe exiles forum rinoti hapana zvitsva pane zvataurwa navagigaba asi hapana kutaura pamusoro pedzimwe nhunha dzakatarisana nezvarwa zvezimbabwe pari zvino vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri muzvare diana zimbudzana vaudza mavelas muhlanganya uyo westudio 7 kuti vave kuronga kusangana nebazi reinternational relations and cooperation kuti vazeye kuti nhunha dzezvizvarwa zvezimbabwe zvingagadziriswa sei panyaya yemapepa
zvataurwa navagigaba hapana chitsva chavataura zvinhu zvacho zvese zvavataura zvinhu zvagara zviripo zvinhu zvagara zvichioneka asi panga pagara paine matambudziko anga agara aripo asi havana kuzvitaura
ndedzipi nhunha dziri kutarisana nezvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo musouth africa zvamanga muchida kuona vamalusi gigaba vachizeya nezvazvo nhasi zvisina kutaurwa
zvinhu chekutanga ndechekuti mapemits aya vakanga vatipa mwedzi miri kubvira pazuva rekusiya mapepa nezuva rekuzokolekta pemit asi mapemits acho kubuda kwaari kuita iye zvino izvi ari kubuda domwe vanhu vazhinji vakasubmita muna mbudzi havasati vawana mapemits kunova ndo kwakatanga submission date vanhu vazhinji havana kukwanisa kuenda kumamisha nguva yechrismas vachimirira kuti dzimwe dzenguva muna january tanga kwegore vanokwanisa kunge vavari mapemits vokwanisa kufamba vachienda kumisha vanhu ivava vari muno tinotarisawozve kuti nyaya yekunzi vanhu vakarejectwa vaive hapana chinzvimbo chekuti vangakwanisi kuapinda rejection vari kupiwa mazuva 10 chete ekuti vabude munyika vaone kwekuenda saka izvi zvino izvozvo zvekuti minista havana kuadiresa nhasi pavaipa press briefing yavo
Saka imi sesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupotera imomo nekugara muSouth Africa zvii zvamuchaita kuti musvitse nhuna dzamuri kutaura idzi?
Hakusi kuti tichaita, zvinhu zvatakatoita. Takanyorera tsamba kuna minista nekuna director general wavo kuna January. Hatina kunge tapindurwa. Isusu sesangano tinowanzofambidzana zvakanaka neimwe dhipatimendi rekuhurumende yeSouth Africa inonzi International Relations and Cooperation. Takaisa appointment nevanhu veInternational Relations and Cooperation kuti titaure navo. Kana tichinge tahwereketa navo, tichavakumbirisawo kuti vaende vanoudza vamwe vavo kuOma Affairs, sezvo iri kabhineti imwe chete, kuti vatibvunzirewo kuti zvinofamba sei. Nokuti zvimwe zvinonzwa pamwe zvine shida munyaya, ukapotera nekuseri kwemunyaya kana tsvimbo yorova inogorova munyaya wosarako usina vanga.
Muzvare Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum. Vanga vachitaura vari parunare muPretoria naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuvharwa kwaitwa chikoro chepamusoro cheInvest of Zimbabwe chichitevera kuratidzira kwaitika pachikoro ichi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi cheThe Youth Connection, tumirai matext messages panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, verengai yangu vamushamarari, varume tinokutendai nebasa renyu rekutiudza chokwadi chiri kuitika munyika medu. Taneta nekunyeperwa neRadio Zimbabwe, ndokumbirawo mundikwazisirewo mhuri yose yekwaManase kuChipinge. Ndini fungai Manesa kuMount Selinda Chipinge. Mutereri aisa mashoko aya paFacebook yedu yeVOA Shona.
Mumwe munyori anoti, kuna Jonga naBlessing ndinoti munofara here? Ndinofara chose mukaverengawo tsamba yangu. Ko mai mujuru varipi vangoti zii? Ndo vatinotarisira kuti vabvise vamugabe navamunangagwa. Ndini Gracious Chari.
Mumwe anotiwo, ndokumbirawo muverenge meseji yangu, riri sei basa varume, basa munogona pamberi nenhau dzechokwadi. Kuno basa hakuna, kunyangwe rekusakura, mvura yaramba kunaya. Munyori ana kuti pazita rake.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanja. Tinoti rambai muchitumira tsamba kuno kuStudio 7 muchikwazisana nehama neshamwari.
Ndinoshuvira hama dzangu dzakafa dai dziri pano dzichindiona nhasi.
Manjaya Music.
What to them? Yo, cool it, babe guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's precious.
Now we're chiefed
here. My Instagram.
Yeah,
bro. Ndafadza my sister. Da faza munu wese mashita. Doro tadira pasita faza bari pasita faza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya. Ma fanzi angu eze andi gandira. Ma waya waya. Ma waya waya. Pandilo imango ma meze muza waya waya. Muza waya waya. Ma fanzi angu andi gandira. Ma waya waya. Ma waya waya. Daikin jana. Ini hani morega mujazari rame gata pinda jomega. Jana ngandide, naitin jana ngandide. Panaisa darara, vamwe vachifara, ndenzinda zara, unodase mahara. Waya waya. Mafanzi angu eze anigandira. Mawaya waya. Mawaya waya.
Nako kambo mawaya waya kubva kuna Shinsoman. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro nawo zvakare.
Nhengo dzeMDC Renewal Team 21 dzinodzingwa mudare reHouse of Assembly pamwe nemudare reSenate.
Chikoro cheInvest of Zimbabwe chinovharwa zvitevera kuratidzira kwaitwa pachikoro ichi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa oita urongwa nehurumende yenyika iyi kuitira kuti vakanyimwa mapepa pasi pechirongwa cheZimbabwe Dispensation Program vasadzingwa munyika iyi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri nichitimurare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya mina Chris Gande na Jonga.